Vachamisa vati vatambirwa zvakanaka kunzvimbo dzinoti St. Boniface, Nhari neBirimabwe, asi pazoita mhirizhonga pakupedzisira kuzvipani nemagunje. Vachamisa vati nhengo dzeZANU-PF dzanga dzakaisa matanda mumigwagwa pamwe dzichida kurova vanhu.
Tine mufaro wakakura watasanganwa nawo tichitambirwa muno mumaational and west. Chokutanga tanga tiri uko St. Boniface uko kweche primary uko tatambirwa nemushamisa zvikuru tikazi tichanopinda panoti panhari nepaBirimabwe apo. Panga pane mufaro patangozoona kuti pane dambu ndopa zvipani pananzwa kuti panga pakuda kuvezano vanga vakaronga matanda nokuda kurova vanhu vatikati haisizvi mhirizhonga hatisi kuda tiri munyararo hatisi kuita marani tiri kungosangana nevanhu mameetings evatungamiriri vakasiyana siyana.
Vachamisa vati zvinoshamisa kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoregedza mhirizhonga ichiitwa nenhengo dzebato ravo. Vachamisa vati kana iri nyaya yezvirango yavari kuchema nayo inyaya inoda kuti pataurirwane sezvo vati bato ravo richikwanisa kutaura nevakatemera zvirango kuti zvibviswe nekuti zvekutukana hazvishande.
Ndinodikatyamadza kuti munhu akaita saEmerson Mnangagwa president weZANU-PF angakurudzira zvinhu zvakadai, chibhinya chakadai, ushura hwakadai, zvinonyadzisa. Isu hatina munhu watinopokana naye. Kana dziri nyaya dzavanochema nadzo dzavati kuti munyika mazoshata zvakadai, isu tinozvigadzira chimbi chimbi. Tinoziva mazano tinawo, tine vanhu vatinoziva vatinofanira kutaurana kuti nyika inake. Iwo zvavo zvokupopoterana nokutukana nevanhu. Nyika haigadzirwi nezvituko, nyika haigadzirwi nemaplakadi, nyika haigadzirwi nokuuza kana kudedzera, nokuti harisi nyimonika masanctions avanotauraya. Anotoda kugadzirwa, kutokanikwa nokutaurirana, kwete kuenda pamusoro pesikomo uchitukirira mai vanhingi vari panexi kana kuti baba vanhingi vari panexi. Ndo zvati kutaura. Saka hai,
asi vachamisa vati mhirizhonga haisi kuzovadzosera kumashure.
Hatikanganisi isu takatomira kutoenda mberi kusvika zvanaka. Hatimisei chirongwa chedu nokuda kwokutaita.
Asi mukuru anoona nezvekuchengetedzwa mubato reZANU-PF mudunhu reMashonal and West vatomi Mwanza vati nhengo dzebato ravo hadziite mhirizhonga, vachiti nhengo dzebato reMDC Alliance ndidzo dziri kupfeka nhumbi dzebato ravo dzichikonzera mhirizhonga senzira yekusvibisa zita rebato ravo.
Vane ZANU-PF yabusy preparing conference. MDC yakaita taktiki dzemaadhakshen yayo ikatadza kubudirira. Vakushandisa taktiki yekuti vakupa mayuth avo matisheti ezanupiefu kuti mota yachamisa ikasvika vonyepera kuti anga paita noise kuti vadraw attention yarapo tu akauya uyauya kuti inzi ZANU-PF iri violent. Zvanoti violent ya busy preparing for conference.
Dzimwe nhengo dzebato reZANU-PF dzaswera dzakagarira guyosembwa dzakamirira kuratidzira mubhanget apo vachamisa vanenge vachipfuura nemudhorobha iri. Nhengo idzi dzaswera dzichimbeya mbeya pedyo nepanga paine mapurisa anga achitarisa motokari dzose dzanga dzichipfuura nemubhangeti. Nhengo huru yeZANU-PF mubhangeti vaCrispin Kadoza Saidi vati nhengo dzavo dziri kuda kuratidzira nyaya yezvirango kwete kudzivirira vachamisa. VaSaidi vati havasi kuziva kuti vachamisa vane rwendo mudunhu reMashonal and West uye bato ravo harinei nerwendo rwavachamisa. Imwe nhengo yeMDC Alliance muchinhoi vatendai musonza vati kuvharwa kuri kuitwa migwagwa nemapurisa pamwe nenhengo dzeZANU-PF kunoratidza kupererwa.
Kuvharwa kuri kuitwa marod neZANU-PF kuti president Chamisa vasapfuure kupererwa chaiko. Vanogotyirei munhu wavanoti haana vanhu.
Vachamisa vane urongwa hwekufamba mumatunhu ose munyika vachisangana nenhengo dzavo pamwe nevanhuwo zvavo vachiona mamiriro akaita zvinhu munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.